Vamwe vevanhu vakadongwa nevakasarudzwa semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vave mudare remakurukota vari kutsanangurwa sevanhu vasiri kutambirika mumapato ose eDemocratic Party neRepublican Party. Mutauriri wedare reHouse of Representatives vaMike Johnson veRepublican Party nemusi wesvondo vakayeuchidza vari kushoropodza vachiti zvizvarwa zveAmerica zvakavhotera kushandura mamiriro ezvinhu nekudaro ndiro basa richange rakatarisana nemakurukota matsva aya kana akatambirwa. Mutori wenhau Veronica Balderas Iglesias anotipa nyaya inotevera iyo ndinokuverengerai. Vakasarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaenderera mberi mukupera kwesvondo vachidoma makurukota kusanganisira kudoma vaChris Wright vanotsigira makambani anochera mafuta negasi avo vanogona kushanda segurukota rezvemhando dzemoto. VaTrump vakatungamidza mberi kudoma vanovatsigira mune zvematongerwo enyika muzvigaro zvemudare remakurukota. Mumwe akadomwa kuve gweta guru rehurumende uye vaimbove nhengo yedare reparamende vaMatt Gaetz ndiwo mumwe wevanhu vasiri kutambirwa zvakanaka. VaGaetz vasati vasiya chigaro chavo svondo rapera, komiti inoona nezvekutevedzerwa kwemitemo mudare reHouse of Representatives yeHouse Ethics Committee yakanga ichivaferefeta kana vakapara mhosva dzepabonde pamwe nekushandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwe nemutemo. VaGaetz vari kuramba zvipomerwa izvi. Nhengo yeDemocratic Party muHouse of Representatives vaAdam Schiff vakaudza chirongwa chenhepfenyuro yeCNN cheState of the Union kuti vaGaetz semungonero avo havakodzeri kuti vange vachipinda pachigaro chavari kunzi vatore.
Are we really going to have an attorney general who there's credible allegations he was involved in child sex trafficking, potential illicit drug use, obstruction of investigation.
Tiri kuda here zvechokwadi kuve negweta guru riri kupomerwa mhosva dziri pachena dzekuendesa vana vadiki kunoita zvepabonde, kushandiswa kwezvinodhaka, kuvhiringidza kuferefetwa kwake, uye asinawo ruzivo rwekushanda mubazi rezvemitemo panguva imwe chete achiferefetwawo nebazi rimwe chete iroro.
Senator McWain Malin veRepublican Party vanofunga kuti dare resenete rinofanirwa kuona zvakawanikwa mukuferefeta uku, asi vakaudza chirongwa chenhepfenyuro yeNBC cheMeet the Press kuti vaGaetz vanokodzera kuwana mukana wakaenzana nevamwe wekuti vagadzwe pachigaro ichi.
I have no doubt that President Trump believes that Matt Gaetz is the right person to do the right job. Matt will be treated the same as every nominee out there.
Andipo kani kuti mutungamiri wenyika vaTrump vanoimba kuti Matt ndiye munhu akakodzera kuita basa nemazvo. Matt achangobatwa nenzira yakafanana naani zvake achadomwa kunzoko.
Vanokokera nhengo dzeDemocratic Party mudare reHouse of Representatives vaHakim Jeffries vakabudawo paNBC nemusi wesvondo vachibvunzawo nezvedare remakurukota riri kuunganidzwa navaTrump vachiti vamwe vevanhu ava havana kana ruzivo rune chekuita nezvemabasa avari kunzi vaite.
Is this the very best that America has to offer for a moment like this with so many challenges that we confront? Of course not.
Ava ndivo vanganzi here shasha dzinokwanisa kuwanikwa muAmerica yose panguva ino nezvimhingamupinyi zvose zvatakatarisana nazvo. Ndinoti kwete.
Nekuvhotera kwavakaita vaTrump, zvizvarwa zveAmerica zvakapa veRepublican Party basa rekugadzirisa mamiriro akaita zvinhu zvakatsinhira zvakataurwa nemutauriri wedare reHouse of Representatives vari veRepublican Party vaMike Johnson.
Any president has the right to name their own cabinet, to nominate persons that they think will fulfill their agenda. And the people that are on this list will do that.
Mutungamiri wenyika wese ane kodzero yekudoma dare rake remakurukota, kusarudza vanhu vanofunga kuti vanozadzisa zvirongwa zvake, uye vanhu vari paurongwa hwake vanoita izvozvo. Vanoenda kumapazi avanenge vanzi vatungamire vanonovandudza mapazi iwayo.
Zvinotarisirwa kuti vanokasika kutambirwa nedare reSenate mushure mekumira pamberi pedare iri. Vakasarudzwa semutungamiri wenyika ava vakakurudzirawo vatungamiri vedare reSenate vebato reRepublican kuti vavape mvumo yekumbodoma makurukota panguva iyo dare reSenate parinenge rakazorora, izvo zvinonzvenga urongwa hwekuti vanodomwa ava vamire pamberi pedare vachibvunzurudzwa. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA, Veronica Balderas Iglesias, yandakuverengerai.